zvakazarurwa zvaJohane. Chitsauko chekutanga. Mashoko okuvamba nookukwazisa. Zvakazarurwa zvaJesu Kristu zvaakapiwa naMwari kuti aratidze varanda vake zvinhu zvinofanira kuzoitika nokukurumidza. Akazvizivisa muranda wake Johane, atuma mutumwa wake kwaari. Iye wakapupura shoko raMwari nezvokupupura kwaJesu Kristu chero zvose zvaakaona. Wakakomborerwa munhu anorava navaya vanonzwa mashoko okuprofita vachichengeta zvakanyorwa imomo nokuti nguva yava pedyo. Johani kuchechi nomwe dziri muAsia. Nyasha ngadzive nemi norugare zvinobva kuna uya aripo nowakanga aripo noachazovapo nokune mweya minomwe iri pamberi pechigaro chake choushe nokuna Jesu Kristu chapupu chakatendeka. Dangwe kuna vakafa, mukuru wamadzimambo enyika. Kuna uya anotida, wakatisunungura pazvitadzo zvedu neropa rake. Akatiita ushe navaprista kuna Mwari Baba vake. Iye ngave nokubwinya nesimba kusvikira kusingaperi peri. Amen. Tarirai anouya namakore. Meso ose achamuona naivo vaya vakamubaya. Namarudzi ose enyika achamuchema. Hongu, amen. Ndini Arifa naOmega. Ndizvo zvinoreva Ishe Mwari. Ariko, nowakanga ariko, noachazovako wamasimba ose. Jesu anozviratidza kuna Johane paPatmos. Ini Johani hama yenyu, mugovani pamwe chete nemi pakutambudzika, napaushe napakutsungirira muna Jesu. Ndakanga ndiri pachiwi chinonzi Patmos nokuda kweshoko raMwari nokwouchapupu hwaJesu. Ndakanga ndiri mumweya pazuva rashe. Ndikanzwa izwi guru shure kwangu rinenge rehwamanda richiti, izvo zvaunoona ibva wazvinyora mubhuku ugozvitumira kuchechi nomwe kuEfeso nokuSmirina nokuPerigamo nokuTiatira nokuSadhisi nokuFiradhefia nekuRaodhikia. Ndikatendeuka kuti ndione izwi ranga rataura neni. Ndakati ndatendeuka ndikaona zvigadziko zvemwenje zvinomwe zvendarama, uye pakati pezvigadziko zvemwenje ndakaona mumwe wakanga akafanana nomwanakomana womunhu, akapfeka hanzu yaisvika mutsoka, akazvisunga napachipfuva nebhande rendarama. Musoro wake nevhudzi rake zvakanga zviri zvichena kufanana namakushe machena sechando. Meso ake akaita somurazvo wemoto. Tsoka dzake dzakanga dzakafanana nesafuri inopenya. Mwene sayaipfuta muvira. Izwi rake rakanga rakaita sokutinhira kwemvura zhinji. Wakanga akabata nyeredzi nomwe muruoko rwake rworudyi. Muromo make makabuda bakatwa rinopinza rinocheka kwose, uye chiso chake chakanga chakaita sezuva rinopenya nesimba raro. Kuzoti ndamuona ndakawira pasi patsoka dzake mwene sendafa. Akabva aisa ruoko rwake rworudyi pamusoro pangu akati, usatya zvako, ndini wokutanga nowokupedzisira. Nouya ari mupenyu, ndakanga ndakafa asi ona ndiri mupenyu kusvikira kusingaperi peri. Ndine kii dzorufu nedzeHadhesi. Zvino chinyora zvinhu zvawaona nezvinhu zviripo nezvichazovapo shure kwezvizvi. Zvakavanzika zvenyeredzi dziya nomwe dzawaona muruoko rwangu rworudyi. Nezvigadziko zvemwenje zvinomwe zvendarama ndezvizvi. Nyeredzi nomwe ndivo vatumwa vechechi nomwe. Nezvigadziko zvemwenje zvinomwe ndidzo chechi nomwe. Zvakazarurwa chitsauko chechipiri. Tsamba kuchechi yomuEfeso. Nyorera mutumwa wechechi iri muEfeso uchiti, zvanzi nouya wakabata nyeredzi nomwe muruoko rwake rworudyi, anofamba pakati pezvigadziko zvomwenje zvinomwe zvendarama. Ndinoziva mabasa ako nokutambudzika kwako nokutsungirira kwako, uye kuti haugoni kubvuma zvinoita vakaipa. Ukaedza vaya vanoti tiri vaapostori nyamba vasiri iwo, ukabva waona kuti ndove nhema. kutsungirira unako, uye waishinga nokuda kwezita rangu, ukasaneta. Asi ndine zvizvi zvandisingadi pauri, zvokuti wakasiya rudo rwako rwokutanga. Saka rangarira pawakawa, upinduke, ugoita mabasa ako ekutanga. Kana ukasadaro, ndingauye kwauri, ndikabvisa chigadziko chako chomwenje panzvimbo yacho kana usingapinduke. Asi une chinhu ichi chokuti unovenga mabasa ava Nikorati andinovengawo ini. Ane nzeve ngaanzwe zvinoreva mweya kuchechi. Anokunda ndichamutendera kuti adye muti woupenyu uri muparadhiso yaMwari. Tsamba kuchechi yomu Smirina. Nyorera mutumwa wechechi iri muSmirina uchiti, zvanzi nouya wokutanga nokupedzisira, wakanga afa akararamazve, ndinoziva kutambudzika kwako nourombo hwako, izvo uri mufumi zvako, nokuya kutukwa kwavaya vanoti tiri vaJudha, izvo vasati vari vaJudha asi riri sinagoge raSatani. Usatya zvinhu zvauchatambudzika. Ona diabori woda kuisa vamwe venyu mujeri kuti muedzwe, muchatambudzika mazuva ane gumi. Uye wakatendeka kusvikira parufu, ndigomupa chiremba choupenyu. Ane nzeve ngaanzwe zvinoreva mweya kuchechi. Anokunda haangakuvadzwi norufu rwechipiri. Tsamba kuchechi yemu Perigamo. Nyorera mutumwa wechechi iri muPerigamo uchiti, zvanzi nouya ane bakatwa rinopinza rinocheka kose. Paunogara ndinopaziva, ivo paye pane chigaro choushe chaSatani. Wakabatisisa zita rangu. Hauna kuramba kutenda kwangu kwete. Kunyangwe napamazuva aAntipasi. Chapupu changu chia munhu wangu wakatendeka. Wakaurawa pakati penyu paya panogara Satani. Asi ndine zvimwe zvinhu zvishoma zvatisingadi pauri, zvokuti una vamwe ipapo vanobatisisa dzidziso yaBharamu. Wakadzidzisa Baraki kuisa chigumburiso pamberi pavana vaIsraeri chekuti vadye zvakabayirwa zvifananidzo nokuita upombwe. Saizvozvo una vamwewo vanobatisisa dzidziso yavana Nikorait kudaro. Saka chipinduka, kana ukasadaro, ndinozokurumidza kuuya kwauri, ndigorwa navo nebakatwa romuromo wangu. Ane nzeve ngaanzwe zvinoreva mweya kuchechi. Anokunda ndichamupa mana yakavanzika, uye ndichamupa ibwe jena. Nepabwe iroro achapiwa zita idzva rakanyorwapo, risina anoziva asi uya anorigamuchira. Tsamba kuchechi yomuTiatira. Nyorera mutumwa wechechi iri muTiatira uchiti, zvanzi nomwanakomana waMwari, ana meso akaita somurazvo womoto, netsoka dzake dzakaita sesafuri inopenya. Ndinoziva mabasa ako, nerudo, nokutenda, nokushanda, nokutsungirira kwako, uye kuti mabasa ako okupedzisera anokunda ekutanga. Asi ndine zvandisingade pauri, zvokuti wakabvumira uya mukadzi anonzi Jezabheri, anozviti ndiri muprofita kadzi, uye achidzidzisa nokutsausa varanda vangu kuti vaite upombwe nokudya zvakabayirwa zvifananidzo. Ndakamupa nguva kuti apinduke, akaramba kupinduka pakufeya kwake. Tarira, ndomukandira pamubhedha, navaya vanopombora naye ndovakandira munhamo huru kana vasingapinduki pamabasa ake. Navana vake ndichavauraya norufu. Chechi dzose dzinoziva kuti ndini ndinonzvera itsvo nomwoyo. Ndichapa mumwe nomumwe wenyu paakashanda napo. Asi ndinoti kwamuri imi makasara muTiatira, imi mose musina dzidziso iyi, musingazive zviya zvavanoita kudzika kwaSatani, ndinoti handingakutakudzii mumwe mutoro kwete, asi batisai izvozvo zvamuinazvo kusvikira ndichiuya. Anokunda achichengeta mabasa angu kusvikira pakupedzisera, ndichamupa simba pamusoro pamarudzi. Akaafudza netsvimbo yedare mwene sehari dzevhu dzinoputsanywa. Seniwo ndakapiwa simba iroro nababa vangu. uye ndichamupa nyeredzi iya inonzi nyamasase. Ane nzeve ngaanzwe zvinoreva mweya kuchechi. Zvakazarurwa chitsauko chechitatu. Tsamba kuchechi yomusadhisi. Nyorera mutumwa wechechi iri musadhisi uchiti, zvanzi nouya ane mweya minomwe yamwari nenyeredzi nomwe. Ndinoziva mabasa ako kuti unonzi uri mupenyu asi wakafa. Muka ubve wasimbisa zviya zvasara zvanga zvoda kufa nokuti handina kuwana mabasa ako ari akakwana pamberi pamwari wangu. Saka rangarira magamuchiriro namanzwiro awakaita ugochengeta izvozvo upinduke. Zvino kana usingasvinure ndichauya sembavha haungazivi nguva yandinokuvinga. Asi musadhisi uchina mazita mashoma avanhu asina kusvibisa hanzu dzavo. Vachafamba neni vane hanzu chena nekuti vakafanirwa nazvo. Anokunda achapfekedzwa hanzu chena saizvozvo. Handingatongodzimi zita rake mubhuku roupenyu uye ndichapupura zita rake pamberi pababa vangu napaperi pavatumwa vake. Ane nzeve ngaanzwe zvinoreva mweya kuchechi. Tsamba kuchechi yomuFiradhefia. Nyorera mutumwa wechechi iri muFiradhefia uchiti, zvanzi nouya mutsvene uya wechokwadi uya ane kii yaDhavhidhi. Iye uya anoti kana akazarura hakuna anozopfiga, kana akapfiga hakuna anozozarura. Ndinoziva mabasa ako. Ona ndakakupa musuo wakashama mberi kwako usina angagone kuupfiga nokuti une simba shoma. Asi wakachengeta shoko rangu ukasaramba zita rangu. Ona ndinokupa vamwe vari vesinagoge raSatani vanoti tiri vaJudha asi vasati vari vaJudha asi vachireva nhema. Tarira ndichavauyisa kuti vanamate pamberi petsoka dzako uye vagoziva kuti ini ndakakuda. Zvawakachengeta shoko nokutsungirira kwangu neniwo ndichakuchengeta panguva yokuedzwa yoda kusvika panyika yose kuzoedza vanogara panyika. Ndinokurumidza kuuya, batisisa ichocho chauinacho kuti ureke kutorerwa chiremba chako. Anokunda ndichamuita mbiru mutemberi yamwari wangu. Haangazobudimozve. Ndichanyora pamusoro pake zita ramwari wangu nezita reguta ramwari wangu Jerusarema idzva rinoburuka richibva kudenga kuna mwari wangu nezita rangu idzva. Ane nzeve ngaanzwe zvinoreva mweya kuchechi. Tsamba kuchechi yomuRaodhikia. Nyorera mutumwa wechechi iri muRaodhikia uchiti, zvanzina amene chapupu chakatendeka chechokwadi kuvamba kwokusika kwamwari. Ndinoziva mabasa ako kuti hautonhori kana kupisa. Dai uchitonhora kana kupisa, zvino zvaunodziya usingatonhori kana kupisa, ndichakusvisvina mumuromo mangu. Nokuti unoti ndiri mufumi, ndakawana fuma, handina chandinoshayiwa kwete. Usingazive kuti unonzwisa urombo, une nhamo uye uri rombe nebofu, uri munhu wakashama. Ndinokupa zano rokuti utenge ndarama kwandiri yakanatswa mumoto kuti ugova nefuma uye hanzu chena kuti udzipfeke, kuti nyadzi dzekusasimira kwako dzirege kuonekwa, uye utenge mafuta ekuzora meso ako kuti ugoona. Vose vandinenge ndichida ndinovaranga nokuvarova. Saka shingaira upinduke. Ona ndimire pamusuo ndichigogodza. Kana munhu akanzwa izwi rangu akazarura musuo, ndichapinda maari ndigodya naye iyewo agodya neni. Anokunda ndichamupa chinhu ichi kuti agare neni pachigaro changu choushe seniwo ndakakunda ndikagara pamwe chete nababa vangu pachigaro chavo choushe. Ane nzeve ngaanzwe zvinoreva mweya kuchechi. Zvakazarurwa chitsauko chechina. Chiratidzo chezviri kudenga. Shure kwaizvozvo ndakatarira ndikaona musuo wakashama kudenga. Zvino izwiriya rokutanga randakanzwa richitaura neni sehwamanda rakati, kwira kuno ndigokuratidza zvinhu zvinofanira kuzoitwa shure kwezvizvi. Pakarepo ndakava mumweya. Zvino ona chigaro choushe chakabva chamiswa kudenga. Chino mumwe wakachigara. Zvino iye wakanga agerepo wakanga akafanana nebwe rejasipa neresadhisi pakuonekwa kwake. Chigaro choushe chakakombwa nemurara wungu wakaita sebwe reemeredhi. Kwakanga kune zvigaro zvoushe zvina makumi maviri nezvina zvakanga zvakakomberedza chigaro choushe ichi. Napazvigaro pakanga pagere vakuru vana makumi maviri navana vakapfeka hanzu chena vane zviremba zvendarama mumisoro yavo. Zvino paya pachigaro choushe pakanga pachibuda mheni nemazwi okutinira nomwenje minomwe yakanga ichipfuta pamberi pechigaro choushe iri mweya minomwe yamwari. Pamberi pechigaro choushe paiva nogungwa regirazi rakanga rakaita seKrista. Zvino pakati pechigaro choushe pamativi acho ose icho chigaro choushe pakanga pane zvisikwa zvina zvipenyu zvizero nameso mberi neshure kwazvo. Chisikwa chipenyu chokutanga chakanga chakaita seshumba. Chisikwa chipenyu chechipiri chakanga chakaita semhuru. Chisikwa chipenyu chetatu chakanga chine chiso chakaita sochomunhu. Nechisikwa chipenyu chechina chakanga chakaita segondo rinobhururuka. Zvino zvisikwa zvipenyu izvi zvina zvakanga zvina mapapiro chimwe nechimwe matanhatu. Zvakanga zvizere nemeso kumativi azvo ose nomukati mazvo zvisingazorori usiku namasikati zvichingoti mutsvene 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 Ishe Mwari wamasimba ose iye waivako naariko naachazouya. Zvino kana zvisikwa zvipenyu izvi zvovigira uya agere pachigaro choushe kubwinya nokukudzwa nokuvonga iye uya ari mupenyu kusvikira kusingaperi peri, ipapo vakuru vana makumi maviri novana vanowira pasi pamberi pouya agere pachigaro choushe vachimunamata iye ari mupenyu kusvikira kusingaperi vachikanda zviremba zvavo pamberi pechigaro choushe vachiti: imi Ishe naMwari wedu makafanirwa kuti mugamuchire kubwinya nekukudzwa nesimba nokuti ndimi makasika zvinhu zvose zvikavapo uye zvikasikwa nokuda kwenyu. Zvakazarurwa chitsauko chechishanu. Chiratidzo chegwayana ramwari. Zvino muruoko rworudyi rwouya wakanga agere pachigaro choushe ndakaona bhuku rakanyorwa mukati nokunze kwaro. Rakadamwa nezvisimbiso zvinomwe. Ndikaona mutumwa ane simba achidanidzira nezwi guru achiti: ndianiko anofanira kuti azarure bhuku iri nokukwatura zvisimbiso zvaro? Asi kwakanga kusina munhu kudenga napanyika kunyangwe napasi penyika wakagona kuzarura bhuku iroro kunyangwe kutariramo. Zvino ndakachema kwazvo. Zvokwakashayikwa munhu angakwanise kuzarura bhuku iroro nokutarira mukati maro. Mumwe wavakuru vaya akati kwandiri: rega zvako kuchema, ona shumba yorudzi rwaJudha mudzi waDhavhidhi yakakunda kuti izarure bhuku nezvisimbiso zvaro zvinomwe. Zvino pakati pechigaro choushe nezvisikwa zvipenyu zvina napakati pavakuru ndakaona gwayana rimire rakaita mwene serakabayiwa rine nyanga nomwe nemeso manomwe iri mweya minomwe yaMwari yakatumwa munyika yose. Rikaenda rikandotora bhuku muruoko rworudyi rwouya wakanga agere pachigaro choushe. Zvino kuzoti ratora bhuku, zvisikwa zvipenyu zvina navakuru vana makumi maviri navana vakawira pasi pamberi pegwayana mumwe nomumwe aine gitare nendiro dzendarama dzakanga dzizere nezvinonhuhwira iri minamato yavatsvene. Vakaimba rwiyo rutsva vachiti: ndimi makafanira kuti mutore bhuku nokukwatura zvisimbiso zvaro nokuti makabayiwa mukatengera Mwari vanhu neropa renyu vanobva kumarudzi ose nendimi dzose navanhu vose nendudzi dzose, mukavaita ushe navapriste kuna Mwari vedu. Vachazobata ushe panyika. Zvino ndikatarira ndikabva ndanzwa izwi ravatumwa vazhinji vakanga vakakomberedza chigaro choushe nezvisikwa zvipenyu navakuru. Kuwanda kwavo vakanga vakakwana zviuru zvine gumi, zvakaita zviuru zvine gumi nezviuru zvezviuru. Vakati nezwi guru, gwayana rakabayiwa rakafanirwa kuti rigamuchire simba nefuma nenjere nechikuriri nokukudzwa nokubwinya nekurumbidzwa. Ndakanzwa zvisikwa zvipenyu zvose zviri mudenga napanyika nezviri pasi penyika nepagungwa nezvinhu zvose zviri mukati mazvo zvichiti, kurumbidzwa nekukudzwa nokubwinya nesimba ngazvive kuna iyeyo agere pachigaro choushe nokugwayana kusvikira kusingaperi peri. Ipapo zvisikwa zvipenyu zvina zvakati amen. Vakuruwo vana makumi maviri navana vakawira pasi vakanamata.
Zvakazarurwa chitsauko chechitanhatu. Kuzarurwa kwezvisimbiso zvitanhatu. Zvino ndakaona gwayana richizarura chimwe chezvisimbiso chinomwe. Ndikanzwa chimwe chezvisikwa zvipenyu zvina chichitaura nezwi serekutinhira chichiti, uya. Ndikatarira ndikaona bhiza jena, naiyeyo wakanga akaritasva, wakanga ano uta, akapiwawo chiremba, akabuda achikunda, uye kuti andokunda. Kuzoti azarura chisimbiso chechipiri, ndikanzwa chichisikwa chipenyu chechipiri chichiti, uya. Kukabuda rimwe bhiza rakanga riri dzuku, wakanga akaritasva akapiwa simba kuti abvise rugare panyika, kuti vanhu waurayane, akapiwa bakatwa guru. Zvino kuzoti azarura chisimbiso chechitatu, ndakanzwa chisikwa chipenyu chechitatu chichiti, uya. Ndikatarira ndokuona bhiza dema, wakanga akaritasva akanga ane chiereso muruoko rwake. Ndikanzwa izwi pakati pezvisikwa zvipenyu zvina richiti, chiyero chezviyo chakatengwa nedhinari nezviyero zvitatu zvebhari zvichatengwa nedhinari. Usatadzira mafuta newaini. Kuzoti azarura chisimbiso chechina, ndakanzwa izwi rechisikwa chipenyu chechina richiti, uya. Ndikatarira ndokuona bhiza rakacheneruka, wakanga akaritasva zita rake wainzi Rufu, uye Hadesi yakamutevera. Ivo wakapiwa simba pamusoro pebhandi rechina renyika kuti vauraye nebakatwa nenzara nehosha nezvikara zvenyika. Kuzoti azarura chisimbiso chechishanu, ndakaona panyasi pearitari mweya yevanhu vakanga vaurawa nokuda kweshoko raMwari. Nokokupupura kwavo kwavakapupura, vakadanidzira nezviguru vachiti, nai tenzi mutsvene wechokwadi, ko mucharega kutonga waya vanogara panyika nokuvatsiva ropa redu kusvikira riniko? Ipapo mumwe nomumwe wavo akapiwa hanzu chena, wakanzi ngavambozorora havo chinguva chiduku. Dzamarara vamwe varanda vanoshanda pamwe chete navo nehama dzavowo vaizofanira kuurawa sezvavakaitwawo ivo wakwana vose. Zvino pakuzarura kwaakaita chisimbiso chitanhatu, ndakaona kuzununguka kwenyika kukuru kuchitanga kuitika. Zuva rikasviba sesaga ramamvere, mwedzi wose ukaita seropa, nenyeredzi dzedenga dzikawira pasi somuonde inozuza maganga awo kana uchizununguswa nemhepo huru. Denga rikabva mwene sebhuku rinopetwa, namakomo ose nezvivi zvose zvakabviswa panzvimbo dzazvo. Namadzimambo enyika navakuru navatungamiriri wehondo navapfumi navane simba navaranda vose navakasununguka vose vakandowanda mumapako nomumabwe emakomo. Vakati kumakomo nokumabwe, tiwirei muti wanze pameso aiyeyo anogara pachigaro choushe napahasha dzagwayana. Nekuti zuva guru rehasha dzavo razosvika, zvino ndianiko angagona kuramba amire? Zvakazarurwa chitsauko chechinomwe. Kunamirwa zvisimbiso kwakaitwa vasanangurwa. Shure kwaizvozvi ndakaona vatumwa wana wamire kumatwima nenyika. Wakabata mepo ina dzenyika kuti mepo irege kurira panyika kunyange pagungwa, kunyange pamuti upi na upi. Zvino ndakaona mumwe mutumwa achikwira achibva kumabvazuva ane chisimbiso chaMwari mupenyu. Akadanidzira neziguru kuvatumwa wana waya wakanga wapiwa simba rekuti watadzire nyika negungwa. Akati, regai kutadzira nyika kunyange gungwa, kunyange miti, kudzamarara tanamira chisimbiso pahuma dzavaranda vaMwari. Ndikanzwa kuwanda kwavanhu vakanamirwa chisimbiso. Paiwa nezuru zvine zana nemakumi mana nezvina zvavo akanamirwa chisimbiso. Wokuma rudzi ose avana vaIsraeri. Kurudzi rwaJudha kwakanamirwa chisimbiso vanokwana zviuru zvine gumi nezviviri. Kurudzi rwaRuben zviuru zvine gumi nezviviri. Kurudzi rwaGadhi zviuru zvine gumi nezviviri. Kurudzi rwaAsere zviuru zvine gumi nezviviri. Kurudzi rwaNeftarimi zviuru zvine gumi nezviviri. Kurudzi rwaManasa zviuru zvine gumi nezviviri. Kurudzi rwaSimeoni zviuru zvine gumi nezviviri. Kurudzi rwaRevhi zviuru zvine gumi nezviviri. Kurudzi rwaIsakarai zviuru zvine gumi nezviviri. Kurudzi rwaZabhironi zviuru zvine gumi nezviviri. Kurudzi rwaJosefa zviuru zvine gumi nezviviri. Kurudzi rwaBenjamin zviuru zvine gumi nezviviri zvavakanamirwa chisimbiso. Wazhinji zhinji pamberi pechigaro cheushe. Shure kwaizvozvo ndakatarira ndikaona chita chavanhu vasingagoni kuverengwa nomunhu. Wakabva kundudzi dzose namarudzi ose nokuwanhu wose nendimi dzose wamire pamberi pechigaro cheushe. Napamberi pegwayana wakapfeka hanzu chena, wakabata mashizha emichindwi mumaoko avo. Wakadanidzira nezwi guru vachiti, ruponiso ndorwaMwari, uye agere pachigaro choushe norwegwayana. Zvino vatumwa vose wakamira wakakomboredza chigaro choushe, vachikomberedzawo vakuru vaya nezvisikwa zvipenyu zvina. Wakabva wawira pasi nechiso pamberi pechigaro choushe wakanamata Mwari vachiti, amen. Kurumbizwa nokubwinya nekuchenjera nokuongwa nokukudzwa nesimba nechikuriri ngazive kuna Mwari wedu kusvikira kusingaperi peri, amen. Zvino mumwe wavakuru akapindura akati kwandiri, ko avo vakapfeka hanzu chena ndivanaaniko? Ko vakabvepiko? Ndikati kwaari, Ishe wangu, ndimi munoziva. Akati kwandiri, ndivo vaya vanobuda mukutambudzika kukuru, vakasuka hanzu dzavo vakadzichenesa muropa regwayana. Saka vari pamberi pechigaro cheushe chaMwari vachimushandira usiku namasikati mutemberi yake. Uye uya agere pachigaro choushe achadzika tende rake pamusoro pavo. Havachazofizve nenzara kwete kana kunzwa nyotazve. Havachatsvi nezuva kunyange kupiswa nokumwe kupisa zvako. Nokuti iro gwayana riri pakati pechigaro choushe richawafudza richivatungamirira kumatsime emvura yeupenyu. Mwari achapukuta misodzi yose kumeso kwavo. Zvakazarurwa chitsauko chechisere. Kuridzwa kwevamhanda nomwe. Kuzotazarura chisimbiso chechinomwe kwakawa nekunyarara kudenga kwenguva yakaita sehafu yenguva. Ndikaona vatumwa vanomwe vamire pamberi paMwari wakabva wapiwa vamhanda nomwe. Zvino kukauya mumwe mutumwa akandomira paaritare ano mudziyo wendarama wezvinonhuhwira. Akapiwa zvinonhuhwira zvizhinji kuti azviise pamwe chete neminamato yevatsvene vose pamusoro pearitare yendarama yakanga iri pamberi pechigaro choushe. Utsi hwezvinonhuhwira hukakwira pamberi paMwari pamwe chete neminamato yevatsvene huchibva muruoko rwomutumwa. Mutumwa ndokutora mudziyo uya wezvinonhuhwira akauzadza nemwoto wearitare akaukanda panyika. Ipapo kwakauya kutinhira namazwi nemheni nokuzununguka kwenyika. Zvino vatumwa vaya vanomwe vakanga vane vamanda nomwe vakazvigadzira kuti vagoridza vamanda dzavo. Zvino wokutanga wakaridza vamanda yake kukauya chimvuramahwe nomwoto zvakasanganiswa neropa zvikakandwa panyika. Ipapo chikamu chinyika chechitatu chakatsva, nechikamu chemiti chechitatu chakatsva, nouswa utema hwose hukatsva. Zvino mutumwa wechipiri akaridza hwamanda yake, ipapo chimwe chinhu chakaita segomo guru rinopfuta moto chikakandwa mugungwa. Ipapo chikamu chegungwa chechitatu chikashanduka ropa. Chikamu chechitatu chezvisikwa zvakanga zviri mugungwa zvikafa, zviya zvainge zvino upenyu. Nechikamu chezvikepe chechitatu chikaparadzwa. Zvino mutumwa wechitatu wakaridza hwamanda yake, nyeredzi huru yakanga ichipfuta sezhenje ikawa ichibva kudenga, ikawira pamusoro pechikamu chechitatu chenzizi napamatsime emvura. Zita renyeredzi iyoyo rakanga richinzi Chinowawa. Ipapo chikamu chechitatu chemvura chikawawiswa. Vanhu vazhinji vakabva wafa nemvura nekuti yakanga yawawiswa. Zvino mutumwa wechina wakaridza hwamanda yake, kukarohwa chikamu chezuva chechitatu, nechikamu chechitatu chomwedzi, nechikamu chenyeredzi chechitatu, kuti chikamu chechitatu chazvo chiitwe rima, uye kuti chikamu chechitatu chamasikati chirege kuvhenekera nousiku saizvozvo. Ipapo ndakatarira ndikanzwa gondo rimwe richibhururuka nechekumusoro kwedenga richidanidzira nezwi guru richiti, "Wachaone nhamo, wachaone nhamo, wachaone nhamo avo vanogara panyika nokuda kwekurira kwanga kwasara kwehwamanda dzavatumwa vatatu voda kuridza."
Zvakazarurwa chitsauko chechipfumbamwe. Zvino mutumwa wechishanu wakaridza hwamanda yake, ndikaona nyeredzi yanga yawira panyika ichibva kudenga, ikabva yapiwa kiyi yegomba rakadzikadzika. Ikazarura gomba rakadzikadzika, utsi hukakwira huchibva mugomba soutsi hwevira guru. Zuva nedenga zvikasviba neutsi hwegomba iroro. Muutsi makabuda mhashu dzikauya panyika dzikapiwa simba sezvakaita zvinyavada zvine simba panyika. Dzikaudzwa kuti dzirege kutadzira uswa hwapanyika, kunyangwe nechinhu chinyoro chipi nechipi, kunyangwe muti upi noupi, asi vanhu bedzi vasina chisimbiso chamwari pahuma dzavo. Zvino hadzina kupiwa simba rokuvauraya kwete, asi rokuti vaoneswe nhamo kwemwedzi mishanu. Zvino kurwadza kwadzo kwakaita sokurwadza kwechinyavada kana charo mumunhu. Pamazuva iwayo vanhu vachatsvaka rufu, asi havangatomboruwani kwete. Vachati dai tafa zvedu, asi rufu ruchavatiza. Zvino mhashu idzi pakuonekwa kwadzo dzakanga dzakaita samabhiza akagadzirirwa hondo. Pamusoro yadzo pakanga paine zvinhu zvakaita sezviremba zvendarama, viso zvadzo zvichiita sezviso zvavanhu. Dzakanga dzine vhudzi rakaita sevhudzi ravanhukadzi, nemeno adzo achiita semeno eshumba. Dzakanga dzine zvidzitiro zvechipfuva zvakaita sezvidzitiro zvesimbi, nokutinhira kwamapapiro adzo kwakanga kwakaita sokutinhira kwengoro dzamabhisa mazhinji anomhanyira kuhondo. Dzakanga dzine miswe yakaita seyezvinyavada noyeumborerawo. Mumiswe yadzo makanga muine simba rokukuvadza vanhu kwemedzi mishanu. Dzakanga dzina mambo wadzo waiva mutumwa, zita rake rainzi Abodoni nechiHebhuru, nechiGiriki achinzi Aporioni. Zvino kwapera nhamo imwe, ona kwotevera nhamo mbiri shure kwezvizvi. Zvino mutumwa wetanhatu wakaridza hwamanda yake, ndikanzwa izwi richibva munyanga ina dzearitari yendarama yakanga iri pamberi pamwari richiti kumutumwa wetanhatu wakanga ane hwamanda, "Chisunungura vatumwa vana vakasungwa kurwizi rukuru kuna Yufretesi." Ipapo vatumwa vaya vana vakanga vakagadzirirwa nguva nezuva nomwedzi negore vakasunungurwa kuti vauraye chikamu chechitatu chavanhu. Zvino kuwanda kwehondo dzavatasvi vamabhiza kwakanga kuchiita zviuru zvine gumi, zvinokwana zviuru zvine gumi zvichiverengwa ruviri. Ndakanzwa kuwanda kwadzo. Saizvozvo ndakaona mabhiza mune zvandakaratidzwa navakanga vakaatasva. Vaiva nezvidzitiro zvakaita somoto, nezvipfumbu nezvakaita sesarufu. Misoro yamabhiza yakanga yakaita semisoro yeshumba. Nemimiromo yavo makanga muchibuda moto noutsi nesarufa. Chikamu chetatu chavanhu chakaurawa namatambudziko awa matatu anoti moto, noutsi nesarufa zvakabuda mumiromo yavo. Nokuti simba ramabhiza riri mumiromo yavo nomumiswe yavo. Nokuti miswe yavo yakaita senyoka ine misoro achibva akuvadza vanhu nayo. Zvino vamwe vanhu vakasara vasina kuurawa namadambudziko awa, havana kupinduka namabasa amaoko avo. Kuti vasiye kunamata mweya yakaipa nezvifananidzo zvendarama, nezvesirivha, nezvendarira, nezvemabwe, nezvemiti zvisingagoni kuona kunyangwe kunzwa kana kufamba, havana kupindukawo pakuuraya kwavo, kunyangwe pakurowa, kunyangwe paupombwe hwavo, kunyangwe pakuba kwavo. Zvakadzarurwa chisauko chegumi. Mutumwa nakabhuku kaduku. Zvino ndakaona mumwe mutumwa ane simba achibva mudenga achiburukira pasi akafuka gore. Pamusoro pake pakanga pano muraraungu, chiso chake chakaita sezuva netsoka dzake dzakaita sembiru dzemoto. Wakanga ana kabhuku kaduku muruoko rwake kakazaruka. Akabva aisa rutsoka rwake rworuji pamusoro pogungwa, roruboshwe akaruisa pamusoro penyika. Akadanidzira nezwi guru mwene seshumba inorira. Kuzota adanidzira kudai kutinhira kunomwe kwakabudisa kurira kwako. Zvino kutunhira kunomwe kwakati kwarira ndakanga ndoda kuzvinyora. Ndikanzwa izwi richibva kudenga richiti, namatidza chisimbiso pakurira kwaita kutinhira kunomwe, urege kuzvinyora. Ipapo mutumwa uya wandakaona amire pamusoro pegungwa napamusoro penyika wakasimudzira ruoko rwake rworudyi kudenga akapika nouya ari mupenyu kusvikira kusingaperi peri. Wakasika denga nezvirimo, nenyika nezvirimo, negungwa nezvirimo achiti, hakuchavi nenguva kwete, asi pamazuva ezwi romutumwa wechinomwe kana ozoda kuridza ndipo pachazadziswa zvakavanzika zvaMwari sezvaakaparidzira varanda vake ivo vaprofita. Ipapo izwi riya randanga ndanzwa richibva kudenga rakataurazve kwandiri richiti, chienda undotora bhuku rakazaruka riri muruoko rwomutumwa umire pamusoro pegungwa napamusoro penyika. Ndikaenda kumutumwa ndikati kwaari, ndipeiwo kabhuku kaduku aka. Iye akati kwandiri, tora hako ugokadya. Mudumbu mako muchavaviswa, asi mumuromo mako kachatapira souchi. Zvino ndakatora kabhuku kaya muruoko rwomutumwa ndokukadya. Kakatapira mumuromo mangu souchi, asi kuzoti ndakadya mudumbu mangu makavaviswa. Zvino vakabva vati kwandiri, unofanira kuprofitazve pamusoro pavanhu zhinji, nendudzi nendimi zhinji, namadzimambo mazhinji. Zvakazarurwa chitsauko chegumi nechimwe chete. Zvapupu zviviri. Zvino ndakapiwa rutsanga rwakaita somudonzo zvikanzi, sumuka uyere tembere yaMwari nearitari nevanonamata mairi. Asi siya rovanze ruri kunze kwetembere, usaruyere kwete, nekuti rwakapiwa vahedheni vachatsika guta dzvene mwedzi ina makumi mana namaviri. Zvino ndicharayira zvapupu zvangu zviviri kuti zviprofite zvakapfeka masaga mazuva ane chiuru chimwe china mazana maviri namakumi matanhatu. Ivava ndiyo miorivhi miviri nezvigadziko zvemwenje zviviri zvimire pamberi pashe wenyika. Kana kune munhu unoda kuvakuvadza, moto unobuda mumiromo yavo uchaparadza vavengi vavo. Kana kune munhu unoda kuvakuvadza, unofanira kuurawa nenzira iyi. Ivava vane simba rokupfiga denga kuti mvura irege kunaya pamazuva okuprofita kwavo, uyezve vane simba pamusoro pemvura kushandura kuti iite ropa. nekurova nyika namatambudziko ose kazhinji sepavanenge vachida zvavo. Kana vazopedza kupupura kwavo, chikara chiya chinokwira chichibva kugomba rakadzika dzika chichirwa navo chikavakunda ndokuvauraya. Zvitunha zvavo zvicharasirwa munzira dzomuguta guru rinonzi Sodoma neEgypt. Riri zita rokufananidzira paya pakarovererwawo Ishe wavo pamuchinjikwa. Zvitunha zvavo zvichaonekwa mazuva matatu nehafu navanobva kuvanhu nokumarudzi nendimi nendudzi vasingabvumirwi kuti zvivigwe muguva. Navaya vanogara panyika vachafara nokupembera pamusoro pavo vachitumirana zvipo nekuti vaprofita ivava vaviri vakanga vaonesa nhamo vaya vanogara panyika. Kuzoti kwapera mazuva matatu nehafu, mweya woupenyu wakabva kuna Mwari ukapinda mukati mavo, vakamira netsoka dzavo kutya kukuru kukabva kwawira vose vakaona. Zvino vakanzwa izwi guru rakabva kudenga richiti kwavari, chikwirai kuno. Vakabva vakwira kudenga negore, vavengi vavo vakavaona. Zvino nenguva iyoyo kwakava nekuzununguka kwenyika. Chikamu chegumi cheguta chikaputsikira pasi, kukaurawa vanhu vanokwana zviuru zvinomwe nekuzununguka kwenyika ikoko. Vaya vakasara vakatya vakarumbidza Mwari wokudenga. Nhamo yechipiri yapfuura, ona nhamo yechitatu inokurumidza kuuya. Hwamanda yechinomwe. Zvino mutumwa wechinomwe wakaridza hwamanda yake, mazwi makuru akavako kudenga achiti, ushe hwenyika wazova washe wedu nohwaKristu wake. Zvino achahubata kusvikira kusingaperi peri. Ipapa vakuru vaya vana makumi maviri navana vakanga vagere pazvigaro zvavo zvoushe pamberi paMwari vakawira pasi nezviso zvavo vakanamata Mwari vachiti, tinokuvonga imi Ishe Mwari wamasimba ose, muripo uye makanga muripo, nokuti makatora simba renyu guru mukabata ushe. Marudzi akatsamwa asi hasha dzenyu dzakasvika, uye nguva yavakafa yokuti vatongwe yasvika, noyokuti mupe varanda venyu mubayiro, ivo vaya vaprofita vatsvene vanotya zita renyu, vaduku navakuru, neyokuti muparadze vaya vanoparadza nyika yasvika. Ipapo temberi yaMwari iri kudenga yakazarurwa, areka yechitenderano ikaonekwa mutemberi yake. Kukauya mheni namazwi nokutinira nokuzunguzuka kwenyika nechivhura mawe chikuru. Zvakazarurwa chitsauko chegumi nembiri. Chiratidzo chomukadzi neshato. Zvino kudenga kwakaonekwa chiratidzo chikuru chomukadzi wakanga akapfeka zuva mwedzi uri pasi petsoka dzake. Mumusoro make akadzika chiremba chenyeredzi gumi nembiri, izvozvo wakanga ana pamuviri. Akaridza mhere achirwadziwa nokutambudzika kwazvo pakuzvara kwake. Ipapo kudenga kwakaonekwa chimwe chiratidzo ichi. Ona shato huru tsvuku yakanga ine misoro minomwe nenyanga dzine gumi nezviremba zvinomwe mumusoro yayo. Ruminda rwayo rwakakweva chikamu chetatu chenyeredzi dzokudenga nokudzikanda pasi panyika. Iyo shato ikabva yamira pamberi pomukadzi wakanga oda kuzvara, kuti kana akange azvara mwana wake igomudya. Akazvara mwana womukomana anozofudza marudzi ose netsvimbo yesimbi. Mwana wake ndokubvutwa akaenda kuna Mwari nokuchigaro chake choushe. Mukadzi akabva atizira kurenje kwaane nzvimbo yaakagadzirirwa naMwari yokuti vamuchengeteko mazuva ane chiuru china mazana maviri namakumi matanhatu. Zvino kudenga kwakamuka hondo. Mikairi navatumwa vake vakarwa neshato, shato ikarwa ina vatumwa vayo, asi havana kukunda, nzvimbo yavo ikabva yashayikwako kudenga. Zvino shato huru iya ndokukandwa pasi, iyo nyoka iya yakare inonzi Diabori kana Satani, munyengedzeri wenyika yose, yakakandwa panyika. Vatumwa vayo vakakandwawo pasi pamwe chete nayo. Ipapo ndakanzwa izwi guru kudenga richiti, zvino kwasvika ruponeso nesimba noushe hwaMwari wedu nechikuriri chaKristu wake, nokuti uya anopemera hama dzedu mhosva wakandwa pasi, uya anosivapomera mhosva pamberi pamwari wedu usiku namasikati. Ivava vakamukunda neropa regwayana uye neshoko rekupupura kwavo. Havana kuda upenyu hwavo kusvikira murufu. Saka matenga, chifarai nemi munogarako. Uchaone nhamo iwe nyika newe gungwa, nekuti diabori waburikira kwauri. Akatsamwa kwazvo, nekuti anoziva kuti angova nenguva duku. Kuzoti shato yaona kuti yakandwa pasi, yakabva yatevera mukadzi uya wakanga azvara mwana womukomana. Ipapo mukadzi wakapiwa mapapiro maviri egondo guru kuti abururukire kurenje kunzvimbo yake, kwaanochengetwa nguva imwe chete nedzimwe nguva nehafu yenguva, kwaasingaonekwi nenyoka. Nyoka ndokubva yabudisa mvura mumuromo mayo yakaita sorwizi shure kwomukadzi kuti akukurwe norwizi irworwo. Ipapo nyika yakabatsira mukadzi ikabva yashama muromo wayo ikamedza rwizi wakanga rwabudiswa neshato mumuromo mayo. Zvino shato yakatsamwira mukadzi ikaenda ikandorwa navamwe vana vake, vaya vanochengeta mirayiro yaMwari navaya vano uchapupu waJesu, ikandomira pajecha rogungwa. Zvakazarurwa chitsauko chegumi nenhatu. Chikara chakabva mugungwa. Zvino ndakaona chikara chichikwira chichibva mugungwa. Chakanga chine nyanga dzine gumi nemisoro minomwe. Pamusoro penyanga dzacho pakanga pane zviremba zvine gumi, napamusoro pemisoro yacho pakanga pana mazita okushona Mwari. Chikara ichi chandakaona chakanga chakaita sengwe, tsoka dzacho dzakaita sedzebere, namuromo wacho wakaita somuromo weshumba. Shato ikachipa simba rayo nechigaro chayo choushe namasimba makuru. Zvino mumwe musoro wacho wakanga wakaita sowakakuvadzwa kusvikira parufu, asi vanga racho raifanira kuti ruraye. Rakanga rapora, nyika yose ikabva yashamiswa ndokutevera chikara ichocho. Vakanamata shato nekuti yakanga yapa chikara simba. Vakabva vanamata chikara vachiti, ndianiko wakafanana nechikara? Ndianiko anogona kurwa nacho? Zvino chakapiwa muromo unotaura mashoko makuru nozvokushona Mwari. Chikapiwa simba rokuti chizviite mwedzi ina makumi mana nemiviri. Chikashama muromo wacho kuti chigoshona Mwari nokushona zita rake netabernakeri yake navaya vanogara kudenga. Chikazopiwazve simba rokuti chirwe navatsvene chichivakunda. Chikabva chapiwazve simba pamusoro pamarudzi ose navanhu vose nendimi dzose nendudzi dzose. Zvino vanhu vose vanogara panyika vachachinamata, chero agere kunyorwa zita rake mubhuku regwayana rakabaiwa kubva pakusikwa kwenyika. Ane nzeve ngaanzwe. Kana munhu achitapa vamwe achaiswawo mukutapwa. Kana munhu achiuraya vamwe nebakatwa anofanira kuurawawo nebakatwa. Ndipo pano kutsungirira nokutenda kwavatsvene. Chikara chakabva panyika. Zvino ndakaona chimwe chikara chichikwira chichibva panyika. Chakanga chine nyanga mbiri segwayana, chakataura seshato. Chinoshanda namasimba ose echikara. Chokutanga pamberi pacho chinoita kuti nyika navanhu vanogaramo vanamate chikara chokutanga, chiya chaiva nevanga rorufu rakanga rapora. Chinoita zviratidzo zvikuru zvokuti kunyangwe moto chinoburutsa panyika pamberi pavanhu uchibva kudenga. Chinonyengedzerawo vaya vanogara panyika nezviratidzo zvachakapiwa kuti chizviite pamberi pechikara chiya, chichitaurira vaya vanogara panyika kuti vaitire chikara mufananidzo chiya chakanga chine vanga rebakatwa chikararama. Chakapiwa simba rokupa mufananidzo wechikara mweya kuti mufananidzo wechikara utaurewo, chikaita kuti vose vasinganamati mufananidzo wechikara vaurawe. Uyezve chinoita kuti vanhu vose vaduku navakuru, vafumi navarombo, vakasununguka nenhapwa vapiwe rupau paruoko rwavo rworudyi kana pahuma yavo, kuti kurege kuva nemunhu angagone kutenga nokutengesa kunze kwouya ano rupau, iro zita rechikara kana chiverengo chezita racho. Ndipo pano kuchenjera, munhu anokuziva ngaaverenge chiverengo chechikara, nokuti chiverengo ndocho munhu. Chiverengo chacho 666. Zvakazarurwa chitsauko chegumi neina. Chiratidzo chegwayana pagomo reZioni. Zvino ndakatarira ndikaona gwayana rimire pagomo reZioni rina vamwe vane zviuru zvine 144 vakanyorwa zita raro nezita rababa varo pahuma dzavo. Ipapo ndakanzwa izwi richibva kudenga, mwene semumvumo wemvura zhinji uye sokuririma kwokutinhira kukuru. Zvino izwi iri randakanzwa rakanga rakaita sokurira kwemagitare anoridzwa navaridzi vavo. Vakaimba rwiyo rutsva pamberi pechigaro choushe napamberi pezvisikwa zvipenyu zviya zvina navakuru. Hakuna wakagona kudzidza rwiyo urwu asi vaye vane zviuru zvine 144 vakadzikinurwa vachibva panyika. Ndivo vaya vasina kusvibiswa navakadzi nokuti vakanaka semhandara. Ndivo vanotevera gwayana kwose kwarinoenda. Ndivo vakadzikinurwa kuvanhu kuti vave zvibereko zvitsva zvokupa Mwari negwayana. Mumuromo mavo hamuna kuwanikwa muine nhema, kwete havana chavangapomerwe. Chiratidzo chavatumwa vatatu. Zvino ndakaona mumwe mutumwa achiburuka nechapakati pedenga ane vhangeri isingaperi kuti aparidzire vanogara panyika namarudzi ose nendudzi dzose nendimi dzose navanhu vose. Akati nezwi guru, ityai Mwari mumurumbidze nokuti nguva yake yokutonga yasvika. Namatai iye wakasika denga nenyika negungwa namatsime emvura. Ipapo mumwe mutumwa wechipiri akatevera achiti, rawa rawa Babiloni guta guru rakanwisa marudzi ose waini yokukara kwoupombwe hwaro. Zvino mumwe mutumwa wechitatu wakavatevera akati nezwi guru, kana munhu akanamata chikara nomufananidzo wacho akagamuchira rupau pahuma yake kana paruoko rwake, wakadai achanwawo waini yokutsamwa kwaMwari yakadirwa isina kuvhenganiswa nomukombe wehasha dzake. Akabva aoneswa nhamo mumoto nesarufu pamberi pavatumwa vatsvene napamberi pegwayana. Zvino utsi hwokutambudzika kwavo hunokwira kusvikira kusingaperi-peri. Havana zororo usiku namasikati, ivo vaya vanonamata chikara nomufananidzo wacho naanenge agamuchira chiratidzo chezita racho. Ndipo pano kutsungirira kwavatsvene vanochengeta mirayiro yaMwari nokutenda kwaJesu. Ipapo ndakanzwa izwi richibva kudenga richiti, nyora kuti vakafa vanofira muna Ishe vakakomborerwa kubva zvino. Hongu ndizvo zvinotaura Mweya kuti vazorore havo pakushanda kwavo kukuru nokuti mabasa avo anovatevera. Kukohwa kukuru kwapano pasi. Zvino ndakatarira ndikaona gore jena nomumwe wakaita somwanakomana womunhu agere pamusoro paro ane chiremba chendarama mumusoro make, muruoko rwake ane jeko runopinza. Zvino mumwe mutumwa wakabuda mutemberi akadanidzira nezwi guru kunouya wakanga agere pamusoro pegore achiti, tumai jeko renyu mukohwe nokuti nguva yokukohwa yasvika, nokuti zviyo zvenyika zvatoibva. Ipapo uya wakanga agere pamusoro pegore akakandira jeko rake panyika, nyika ikakohwewa. Zvino mumwe mutumwa wakabuda mutemberi iri kudenga iyewo aine jeko rinopinza. Mumwe mutumwa akabva abuda muaritari iye wakanga aine simba pamusoro pomoto akadanidzira nezwi guru kunouya wakanga ane jeko rinopinza achiti, tumai jeko renyu rinopinza mukohwe masumbu emuzambiringa wenyika nokuti mazambiringwa awo aibva. Ipapo mutumwa wakakanda jeko rake panyika. Akabva akohwa muzambiringa wenyika, akakanda mazambiringwa awo muchisviniro chikuru chokutsamwa kwaMwari. Chisviniro chakakanyiwa kunze kweguta. Mukabuda ropa muchisviniro imomo, rikabva rasvika mumatomu amabhiza, nhambwe inokwana mastadia ane chiuru chimwe namazana matanhatu. Zvakazarurwa chitsauko chegumi neshanu. Chiratidzo chendiro nomwe dzina matambudziko manomwe. Zvino ndakaona chimwe chiratidzo kudenga chikuru chinoshamisa chavatumwa vanomwe vakanga vana matambudziko manomwe okupedzisira, nekuti hasha dzaMwari dzakaguma nawo. Ndikaona kuita segungwa regirazi rakavhengana nemoto, navaya vakanga vakunda chikara nomufananidzo wacho nechiverengo chezita racho vamire pagungwa regirazi vana magitare aMwari. Vakabva vaimba rwiyo rwaMozisi muranda waMwari norwiyo rwegwayana vachiti: Ishe Mwari wamasimba ose, mabasa enyu akakura anoshamisa. Nzira dzenyu dzakarurama ndedzo chokwadi, imi mambo wamarudzi avano. Ndianiko angarege kutya nokukudza zita renyu, Ishe? Nokuti imi moga muri mutsvene, nokuti marudzi ose achauya achinamata pamberi penyu, nokuti kutonga kwenyu kwakarurama, kwakaratidzwa pachena. Shure kwaizvozvi ndikaona heyo temberi yetebenekeri youchapupu yokudenga yazarurwa. Mutemberi imomo makabuda vatumwa vanomwe vana matambudziko manomwe, vakafuka machira machena anopenya, vakasungwa namabhande endarama napazvipfuva zvavo. Ipapo chimwe chezvisikwa zvipenyu zviya chakapa vatumwa vanomwe ndiro nomwe dzendarama dzizere nehasha dzaMwari uya ari mupenyu kusvikira kusingaperi peri. Temberi ikabva yazara noutsi hunobva pakubwinya kwaMwari napasimba rake. Kukasava nemunhu wakagona kupinda mutemberi kusvikira matambudziko manomwe avatumwa vanomwe azopera. Zvakazarurwa chitsauko chegumi nenhanhatu. Zvino ndakanzwa izwi guru richibva mutemberi richiti kuvatumwa vanomwe vaya: Endai munodurura ndiro nomwe panyika dzehasha dzaMwari. Wokutanga akaenda akandodurura ndiro yake panyika, kukauya maronda akaipa anorwadza pavanhu vaya vakanga vaine chiratidzo chechikara nevainamata mufananidzo wacho. Wechipiri akadurira ndiro yake mugungwa, ikabva raita ropa mwene soromunhu wakafa. Zvinhu zvipenyu zvose zvaiva mugungwa zvikapera kufa. Wechitatu akadurira ndiro yake munzizi nomumatsime emvura, ikabva yaita ropa. Ndikanzwa mutumwa wemvura achiti: Imi muripo nomaivapo mutsvene makarurama zvamakatonga kudai, nokuti wakadurura ropa ravatsvene naravaprofita mukavapa ropa kuti vanwe, vakafanirwa nazvo. Ndokunzwazve aritari ichiti: Hongu Ishe Mwari wamasimba ose, kutonga kwenyu ndokwechokwadi kwakarurama. Zvino wechina wakadurura ndiro yake pamusoro pezuva, rikapiwa simba rokuti ripise vanhu nomwoto. Vanhu vakapiswa nokupiswa kukuru, vakashona zita raMwari ane simba pamusoro pamatambudziko awa, vakasapinduka kuti vamukudze. Weshanu akadurura ndiro yake pamusoro pechigaro choushe chechikara, ushe hwacho hukaitwa rima. Vanhu vakatsenga ndimi dzavo nokurwadzwa, vakabva vashona Mwari wokudenga pamusoro pokurwadzwa kwavo napamusoro pamaronda avo, vakasapinduka pamabasa avo. Zvino wechitanhatu wakadurura ndiro yake pamusoro perwizi rukuru runonzi Yufuratesi, mvura yarwo ikabva yapwa kuti nzira yamadzimambo anobva kumabvazuva igogadzirwa. Ipapo ndakaona mweya yetsvina mitatu yakaita samatafi ichibva mumuromo weshato nomumuromo wechikara nomumuromo womuprofita wenhema, nokuti ndiyo mweya yakaipa inoita zviratidzo ichienda kumadzimambo enyika yose kundova kokera kuhondo pazuva guru ramwari wamasimba ose. Ona, ndinouya sembava. Wakakomborerwa anorinda, achichengeta hanzu dzake, kuti arege kufamba akashama, akaona nyadzi dzake. Zvino, wakavaunganidzira panzvimbo inonzi Hamagedoni nechiburu. Wechinomwe akadurura ndiro yake mudenga. Izwi guru rikabva mutembere, pachigaro choushe richiti zvapera. Ipapo pakava nemheni namazwi nokutinhira kukauya, kuzununguka kwenyika kukuru kusina kumbovapo kwakadai kubva pakusikwa kwomunhu panyika. Ndiko kukura kwakanga kwakaita kuzununguka kwenyika ikoko. Guta guru rikaita zvikamu zvitatu, maguta amarudzi avanhu akaputsikira pasi. Babiloni iro guta guru rakabva rarangarirwa pamberi pamwari kuti ripiwe mukombe wewaini yokutsamwa kwehasha dzake. Zvivi zvose zvikatiza namakomo akashayikwa. Chivuramabwe chikuru chakanga chakaita setarenda kurema chikabva chawira pamusoro pavanhu chichibva kudenga. Vanhu vakashona mwari nokuda kwedambudziko rechivuramawe iri, nokuti dambudziko racho raiva guru kwazvo. Zvakazarurwa chitsauko chegumi nenomwe. Chiratidzo chechifeve nechikara. Zvino mumwe wavatumwa vanomwe vaya vakanga vane ndiro nomwe wakauya akataura nena achiti, uya pano ndikuratidze kutongwa kwechifeve chikuru chigere pamusoro pemvura zhinji. Chakaitwa upombwe nacho namadzimambo enyika vanogara panyika vakabva vararadza newaini youpombwe hwacho. Ipapo wakandiisa kurenje mumweya, ndikaona mukadzi akataswa chikara chitsvuku chizere namazita ekushona mwari chine misoro minomwe nenyanga dzine gumi. Zvino mukadzi uyu wakanga akapfeka hanzu shava nedzakatsvuka tsvuka, akashonga ndarama namabwe anokosha namapera. Muruoko rwake wakanga akabata mudziyo wendarama uzere nezvinonyadza netsvina youpombwe hwake. Pahuma yake pakanga pakanyorwa zita rakavanzika rokuti Babiloni guta guru, mai wezvifeve nowezvinonyangadza zvenyika. Zvino ndakaona mukadzi uya akararadza neropa ravatsvene uye neropa rezvapupu zvaJesu. Ndichimuona kudai ndakabva ndashamiswa nokushamiswa kukuru. Ipapo mutumwa akati kwandiri, washamiswa neiko? Ndichakuudza zvakavanzika zvomukadzi uyu nezvechikara chinomutakura chine misoro minomwe nenyanga dzine gumi. Chikara chawaona chaivapo uye achizati chichipo, uye chiri kukwira chichibva mugomba rakadzika dzika chigoenda kundoparadzwa. Vaya vanogara panyika vasina kunyorwa mazita avo mubhuku yeupenyu kubva pakusikwa kwenyika vachashamiswa kana vachiona chikara kuti chaivapo uye achizati chichipo uye chichazovepozve. Apa ndipo pane kufunga kwenjere. Misoro minomwe ndiwo makomo manomwe anogarwa nomukadzi, uye ndiwo madzimambo manomwe. Vashanu vakawa, mumwe ndiye aripo, mumwe achigere kusvika. Zvino kana asvika anofanira kugara chinguva chiduku. Chikara chiya chaivapo chisipo zvino ndiye worusere, asi ari mumwe wavanomwe vaya achabva ondoparadzwa. Nyanga dzine gumi dzawaona ndiwo madzimambo ane gumi achigere kupiwa ushe, asi vachapiwa simba samadzimambo pamwe chete nechikara nguva imwe. Ivava vanokufunga kumwe chete vachibva vapa chikara simba ravo nechikuriri chavo. Vachazorwa negwayana, gwayana richavakunda, nokuti iro ndishe wamadzishe namambo wamadzimambo. Pamwe chete naro pachava navaya vakadanwa vakasarudzwa vanotenda. Zvino akati kwandiri, mvura yawaona igerwe nechifeve ndivo vanhu nezviita zvavanhu namarudzi nendimi. Nyanga dzine gumi dzawaona nechikara ndivo vachavenga chifeve, vakachisiya chiri choga, chakashama, vakadya nyama yacho nokuchipisa nomoto. Nokuti Mwari wakaisa izvi mumwoyo yavo kuti vaite kufunga kwake, vachibva vaita nokufunga kumwe chete. Vagopachikara ushe hwavo kudzamara mashoko aMwari aitika. Zvino mukadzi waona ndiro guta guru rinobata ushe hwamadzimambo enyika. Zvakazarurwa chitsauko chegumi netsere. Kuparadzwa kweBhabhironi nokuchema panyika. Shure kwaizvozvo ndakaona mumwe mutumwa achiburuka kudenga ane simba guru, nyika ikavhenekerwa nokubwinya kwake. Akadanidzira nezwi guru achiti, "Rawa, rawa Bhabhironi guta guru, zvino yava nzvimbo inogara mweya yakaipa, nepanoungana mweya yetsvina yose, nepanoungana shiri dzetsvina dzose dzinovengwa. Nokuti marudzi ose avanhu akanwa waini yokukara kwoupombwe hwaro, namadzimambo enyika akaita upombwe naro, navashambadzi venyika vakafumiswa nokusimba kwokukarira zvakawanda kwaro." Zvino ndakanzwa rimwe izwi rakabva kudenga richiti, "Budai mariri, vanhu vangu, kuti mureke kuwadzana nezvitadzo zvaro, mugoreka kuzopiwa matambudziko aro. Nokuti zvitadzo zvaro zvakadurikidzana kundosvika kudenga. Mwari akarangarira zvisakarurama zvaro. Muritsivire nokutsiva kwarakaitawo, mugoridzorera kaviri sokushanda kwarakaita. Mumukombe maraka venganisa kunwa, murivenganisirewo kaviri sokuzvikudza kwarakaita nokukarira zvakawanda. Saizvozvo muripe nhamo nokuchema, nokuti nechomumwoyo rinoti, ndigere zvangu samambukadzi, handizi chirikadzi, kuchema handizokuoni kwete. Saka matambidziko aro achasvika nezuva rimwe chete, rufu nokuchema nenzara, uye richapera kutsva nomoto, nokuti Ishe Mwari anoritonga ane simba." Zvino madzimambo enyika aya akaita upombwe naro nokukarira zvakawanda achachema nokurira pamusoro paro. Kana achiona utsi hwokupiswa kwaro, vachamira kure nemhosva yokutya kutambudzika kwaro kukuru vachiti, "Yowe, yowe, guta guru, iwe Bhabhironi, guta rakasimba, nokuti kutongwa kwako kwasvika nenguva imwe chete." Vashambadzi venyika vachachema nokurira pamusoro paro, nokuti hakuchina munhu anotenga nhumbi dzavo, nhumbi dzendarama nezvesirivha nezvemabwe anokosha, nedzamapera, nedzejira dete, nedzemachira mashava, nedzesirika, nedzemachira akatsvuka, namarudzi ose emiti inonhuwira, namarudzi ose emidziyo yenyanga dzonzou, namarudzi ose emidziyo yemiti inokosha, nedzesarufi, nedzesimbi, nedzemabwe machena, nesinamoni nomuamumoni unonhuwira, nezvinopisirwa kunhuwira, namafuta okuzora, nezvinonhuwira zvomuribhanoni, newaini namafuta omuorivhi, noupfu hwakatsetseka nezviyo nengombe namakwai, namabhiza nengoro, nenhapwa nomweya yavanhu. Zvino michero yaikarirwa nemwoyo wako yakusiya, nezvinhu zvose zvakanaka nezvinopenya zvakusiya, hakuna angazviwane zvekwete. Vashambadzi nezvinhu izvi vakanga vakafumiswa naro iro guta, vachamira vari kure nemhosva yokutya kurwadzwa, vachichema nokurira vachiti, "Yowe, yowe, guta guru, ranga rakapfeka machira matete, mashava namatsvuku, rikange rakashonga ndarama namabwe anokosha namapera, nokuti fuma huru yakadai yakaparadzwa nenguva imwe chete. Zvino vafambisi vose vezvikepe, navaya vose vanofamba nezvikepe kwose kwose, navashandiri vemuzvikepe, navaya vose vanoshanda zvomugungwa, vakamira vari kure, vakadanidzira vachiona utsi hwokutsva kwaro vachiti, ndiripiko guta rakaita soguta guru iri?" Ndokubva vakandira mavhu pamisoro yavo vakadanidzira vachingochema nokurira vachiti, "Yowe, yowe, guta guru iri, maifumiswa vose vaiva nezvikepe zvavo mugungwa nezvinokosha zvaro, nokuti raparadzwa nenguva imwe chete. Farai pamusoro paro, iwe denga, nemi vatsvene navapostori navaprofita, nokuti Mwari waritongera kutongwa kwenyu." Zvino mumwe mutumwa ane simba akasimudza ibwe rakaita seguyo guru akarikandira mugungwa achiti, "Guta guru reBhabhironi richaputsirwa pasi nesimba kudai rikasazoonekwazve. Nezwi ravanoridza magitare, nera vanoimba, nera vanoridza nyere, nere vanoridza wamanda harichazonzwikizve mauri, uye hakuna mhizha yebasa ripi neripi ichazowanikwazve mauri. Nokurira kweguyo hakuchazonzwikwi mauri. Chiedza chemwenje hachichazovhenikerezve mauri. Nezwi rechikomba kunyangwe romwenga harichazonzwikezve mauri, nokuti washambadzi vako vaiva vakuru venyika, nokuti marudzi ose akanyengedzerwa nouroyi hwako. Mukati maro mukawanikwa ropa ravaprofita naravatsvene naravose vakaurawa panyika." Zvakazarurwa chitsauko chegumi nepfumbamwe. Rufaro kudenga nomuchato wegwayana. Shure kwaizvozvo ndakanzwa izwi guru saravanhu vazhinji zhinji kudenga richiti, "Hareruya, ruponeso nokubwinya nesimba ndezvaMwari wedu, nokuti kutonga kwake ndekwechokwadi uye kwakarurama, nokuti wakatonga chifeve chikuru chakaodza nyika noupombwe hwacho. Akareva ropa ravaranda vake muruoko rwacho. Ipapo wakapamidzira vachiti, "Hareruya, utsi hwacho hunokwira kusvikira kusingaperi-peri." Zvino vakuru vaya vana makumi maviri navana nezvisikwa zvipenyu zvina zviya vakawira pasi vakanamata Mwari wakanga agere pachigaro choushe vakati, "Amen, hareruya." Izwi rakabva pachigaro choushe richiti, "Rumbidzai Mwari imi mose varanda vake, imi munomutya vaduku navakuru." Ipapo ndakanzwa izwi saravanhu vazhinji zhinji, uye semumvumo wemvura zhinji, sokuririma kwokutinhira kukuru richiti, "Hareruya, nokuti Ishe Mwari wedu wamasimba ose wobata ushe. Ngatifare tifarisise, timukudze, nokuti muchato wegwayana wasvika, mukadzi waro wazvigadzirira. Wakapiwa simba rokuti apfeke jira dete rinopenya rakaisvonaka, nokuti jira dete ndiwo mabasa akarurama avatsvene. Zvino wakati kwandiri, nyora uchiti, vakakomborerwa vaya vakakokerwa kuchirairo chomuchato chegwayana." Akati kwandiri, "Mashoko aya ndeechokwadi aMwari." Ipapo ndakawira pasi pamberi petsoka dzake kuti ndimunamate. Asi wakati kwandiri, "Rega kudaro, nokuti ndiri muranda pamwe chete newe nehama dzako dzinochengeta kupupura kwaJesu. Namata Mwari, nokuti kupupura kwaJesu ndiwo mweya wokuprofita." Kuuya kwaKristo achikunda. Zvino ndakaona kudenga kwakazaruka. Ndikaona bhiza jena nowakanga akaritasva achinzi wakatendeka nowechokwadi anotonga uye kurwa zvakarurama. Meso ake akanga akaita somurazvo moto. Pamusoro wake pakanga paine zviremba zvizhinji. Akanga aine zita rakanyorwa risina anoriziva kunze kwake iye oga. Wakanga akapfeka hanzu yakanga yakanyikwa muropa. Zita rake richinzi Izwi raMwari. Hondo dzokudenga dzakanga dzichimutevera. Dzakatasva mabhiza machena. Dzakapfeka machira matete machena akaisvonaka. Mumuromo make makanga muchibuda bakatwa rinopinza rokuti ateme marudzi naro. Iye pachake achaafudza netsvimbo yesimbi, uyezve iye anokanya chisviniro chehasha dzokutsamwa kwaMwari wamasimba ose. Zvino wakanga ane zita rakanyorwa pahanzu yake napachidya chake rinonzi Mambo wamadzimambo nashe wamadzishe. Kuparadzwa kwavavengi vaKristu. Zvino ndakaona mutumwa amire muzuva. Akadanidzira nezwi guru achiti kushiri dzose dzinobhururuka pakati pedenga. Uyai muungane pachirairo chikuru chamwari kuti mudye nyama yamadzimambo nenyama yavakuru vezvuru zvamazana nenyama yavane simba nenyama yamabhiza neyavatasvi vavo nenyama yavanhu vose vakasununguka neyenhapwa neyevaduku navakuru. Zvino ndakaona chikara chiya namadzimambo enyika nehondo dzavo vakaungana kuti varwe nouya wakanga akatasva bhiza uye nehondo dzake. Chikara ndokubva chabatwa pamwe chete nouya muprofita wenhema wakanga aita zviratidzo pamberi pacho zvaakanyengedzera nazvo vaya vakapiwa chiratidzo chechikara nevainamata mufananidzo wacho. Ava vaviri vakakandwa vari vapenyu mugomba romoto unopfuta nesarufa. Zvino vaya vakasara vakaurawa nebakatwa rakanga richibuda mumuromo mouya wakanga akatasva bhiza. Shiri dzose dzikaguta nyama yavo. Zvakazarurwa chitsauko chemakumi maviri. Kusungwa kwaSatani kwamakore ane chiuru. Zvino ndakaona mutumwa achiburuka achibva kudenga aine kii yogomba rakadzika dzika neketani guru muruoko rwake. Akabva abata shato iyo nyoka iya yakare inova ndiyo diabori naSatani. Akamusunga kwamakore ane chiuru chimwe. Akabva amukanda mugomba rakadzika dzika ndokumupfigiramo. Akanamira chisimbiso nechepamusoro pake kuti arege kuzonyengera marudzi avanhu kudzamara makore ane chiuru chimwe apera. Shure kwaizvozvo anofanira kusunungurwazve kwenguva duku. Zvino ndakaona zvigaro zvoushe zvikabva zvagarwa. Vakapiwa simba rokutonga. Ndikaona mweya yavaya vakanga vagurwa misoro nokuda kwokupupura zvaJesu nezveshoko raMwari navaya vasina kunamata chikara. Kunyangwe mufananidzo wacho vasina kupiwa rupau pahuma dzavo naparuoko rwavo. Vakararama ndokubata ushe pamwe chete naKristu makore ane chiuru chimwe. Vamwe vaya vakafa havana kuraramazve kudzamarara makore ane chiuru chimwe apera. Ndiko kumuka kwekutanga. Munhu wakakomborerwa uye mutsvene anomugove pakumuka kwekutanga. Rufu rwechipiri haruna simba pamusoro peivava kwete. Asi vachava vaprisi vaMwari novaKristu vachibata ushe pamwe chete naye makore ane chiuru chimwe. Kusunungurwa kwaSatani nokurwa kwokupedzisira. Zvino kuzoti makore ane chiuru chimwe apera, Satani akasunungurwa mujeri rake. Akabuda kuti andonyengedzera marudzi avanhu ari kumativi mana enyika, ivo vana Gogi naMagogi, kuti andovaunganidzira hondo. Kuwanda kwavo kwakaita sejecha rogungwa. Zvino vakakwira vakapararira pakufara kwakaita nyika. Vakakomba misasa yavatsvene neguta rinodikanwa. Mwoto ndokubva waburuka uchibva kudenga ukavaparadza. Zvino diabori uya wakavanyengedzera wakakandwa mudziva romoto nesarufa paya paiva nechikara nomuprofita wenhema. Vachaoneswa nhamo usiku namasikati kusvikira kusingaperi-peri. Kutonga kwokupedzisira. Zvino ndakaona chigaro choushe chikuru chichena nowakanga agere pamusoro pacho nyika nedenga zvakatiza pamberi pake. Nzvimbo yazvo ikabva yashayikwa. Ndakaonazve vakafa vaduku navakuru vamire pamberi pechigaro choushe. Mabhuku akazarurwa. Kukazarurwazve rimwe bhuku raiva roupenyu. Zvino vakafa vakatongwa nezvakanga zvakanyorwa mumabhuku sezvavakashanda. Gungwa rikabudisa vakafa vakanga vari mariri. Rufu neHadesi zvikabudisawo vakafa vakanga vari mazviri. Mumwe nomumwe akatongwa sezvaakashanda. Rufu neHadesi zvikabva zvakandwa mudziva romoto. Ndirwo rufu rwechipiri, iro dziva romoto. Zvino kana munhu akawanikwa asina kunyorwa mubhuku roupenyu, wakakandwa mudziva romoto.
Zvakazarurwa chitsauko chemakumi mairi neimwe. Denga idzva nenyika itsva. Zvino ndakaona denga idzva nenyika itsva nekuti denga rokutanga nenyika yekutanga zvakange zvapfuura negungwa rakanga risisipo. Ndikaona guta dzvene iro Jerusarema idzva richiburuka richibva kudenga kuna Mwari rakagadzirirwa somwenga wakashongedzerwa murume wake. Ndikabva ndanzwa izwi guru richibva pachigaro choushe richiti, tarirai tabhinakeri yaMwari yava pakati pavanhu. Iye achagara navo, ivo vagova vanhu vake. Mwari amene achava navo. Achapukuta misodzi yose pameso avo, uye hakuchave norufuze, kunyange kurira, kunyange kuchema kana kutambudzika, hazvizovikozve. Nekuti zvinhu zvekutanga zvapfuura. Zvino uyo akanga agere pachigaro choushe akati, onai, ndinowandudza zvinhu zvose. Akabva ati, chinyora, nekuti mashoko awa angatendwe ndeechokwadi. Akati kwandiri zvaitika, ndini Arifa naOmega, kutanga nokuguma. Ane nyota, ndichamupa ini zvomutsime remvura youpenyu asingatengi. Uye anokunda achagara nhaka yezvinhu izvi. Uye ndichava Mwari wake, iye akava mwanakomana wangu. Asi kana vari waya vanotya, navasingatendi, navanonyangadza, navaurai nemhombwe, navaroi, navanonamata zvifananidzo, navaya vose vanoreva nhema, mugove wavo uri mudziva rinopfuta nomwoto nesarufa, ndirwo rufu rwechipiri. Jerusarema rokumusoro. Zvino mumwe wavatumwa vanomwe waya wakanga waine ndiro nomwe dzizere namatambudziko manomwe okupedzisira wakasvika akataura neni achiti, uya pano ndigokuratidza mwenga mukadzi wegwayana. Ipapo wakandiisa mumweya pagomo guru refu akandiratidza guta dzvene iro Jerusarema richiburuka richibva kudenga kuna Mwari. Rakanga rino kubwinya kwaMwari, chiedza charo chakanga chakaita sebwe rinokosha kwazvo, sebwe rejasipa rinoonekwa seKrista. Rakanga rino rusvingo rukuru rurefu. Rakanga rina masuo ane gumi namaviri navatumwa vane gumi navairi pamusuo, namazita akanyorwa pamusoro pavo ari mazita amarudzi ane gumi namaviri avana vaIsraeri. Kumabvazuva kwakanga kuna masuo matatu, kumusoro masuo matatu, zasi masuo matatu, nokumawirira masuo matatu. Rusvingo rweguta rwakanga rune nheyo dzine gumi nembiri, napamusoro padzo painge pana mazita ane gumi namaviri avapostori wegwayana vane gumi navairi. Zvino uya akataura neni akanga ano rutsanga rwendarama rwokuyera guta narwo, namasuo aro norusvingo rwaro. Guta iri rakanga rina matuvi mana akaenzana. Kureba kwaro kwakaenzana nekufara kwaro. Zvino wakaera guta iroro nerutsanga rwuya, pakabuda mastadhia nezviuru zvine gumi nezviviri. Kureba nokufara nokukwirira kwaro zvakanga zvakaenzana. Akabvayira rusvingo rwaro rukaita makubita anezana nemakumi mana namana. Sekuyera kwemunhu kuri kuyera kwemutumwa. Rusvingo rwaro rwakanga rwakawakwa nejaspa, uye guta rakanga riri rendarama yakaisonaka segirazi rakanakisisa. Nheyo dzorusvingo rweguta dzakanga dzakashongedzwa namabwe anokosha amarudzi ose. Nheyo yokutanga yakanga iri yejaspa, yechipiri yesafaya, yechitatu yekasidoni, yechina yeemeredi, yechishanu yesaradonic, yechitanhatu yesadisi, yechinomwe yekrisoriti, yorusere yeberiri, yepfumbamwe yetopazi, yegumi yekrisopras, yegumi neimwe yehyacinti, yegumi nembiri yeamatesti. Zvino masuo ane gumi namaviri akanga ari amapera ane gumi namaviri. suo rimwe nerimwe raiwa pera rimwe chete, uye nzira yemuguta yakanga iri yendarama yakaisonaka segirazi rinoonekera. Asi temberi handina kuiona mukati maro, nekuti Ishe Mwari wamasimba ose ndiye temberi yaro negwaya nawo. Zvinoguta iri harishayiwi zuva kunyange mwedzi kuti zvirivhenekere kwete, nekuti kubwinya kwaMwari ndiko kwairivhenekera, nomwenje waro ndiro gwayana. Ndudzi dzinofamba nechiedza charo, namadzimambo enyika anouyisa kubwinya kwawo mukati maro. Uye masuo aro haambozarirwi masikati kwete, nekuti hakuchazoi nousiku. Wachauya nokubwinya nokukudzwa kwendudzi mukati maro. Uye mariri hamungapindi chinhu chine tsvina, nechinonyangadza, nechine nhema kwete, asi waya woga wakanyorwa mubhuku roupenyu regwayana. Zvakazarurwa chitsauko chemakumi maviri nembiri. Zvino wakandiratidza rwizi rwemvura yeupenyu inopenya seKrista ichibuda muchigaro choushe chaMwari nechegwayana. Pakati penzira yaro nokumativi maviri orwizi kwakanga kune muti weupenyu unobereka zvibereko gumi noruviri, uchiita zvibereko zvawo mwedzi mumwe nomumwe. Mashizha womuti uyu aiwa okuporesa ndudzi. Hakuchawize nechinhu chakatukwa kwete. Chigaro choushe chaMwari nechegwayana chichava mukati maro, uye waranda wake wachamushandira. Wachabva waona chiso chake, nezita rake richava pahuma dzavo. Hakuchawi nousikuze, uye hawachashayiwi chiedza chomwenje nechiedza chezuva kwete, nekuti Ishe Mwari achavavhenekera. Wachabata ushe kusvikira kusingaperi-peri. Mashoko okupedzisira. Zvino akati kwandiri, mashoko awa angatendwe ndeyechokwadi. Ishe Mwari wemweya yavaprofiti wakatuma mutumwa wake kuti aratidze varanda wake zvinhu zvoda kuitika. Onai, ndinokurumidza kuuya. Uyo anochengeta mashoko okuprofita ebhuku iri wakakomborerwa. Ini Johani ndindakanzwa nekuona zvinhu izvi. Zvino ndakati ndichinzwa nokuona, ndakawira pasi kuti ndinamate pamberi petsoka dzomutumwa wakandiratidza izvozvi. Akati kwandiri, rega kudaro. Ndiri muranda pamwe chete newe nehama dzako nevaprofiti navanochengeta mashoko ebhuku iri. Namata Mwari. Zvino wakati, usapfiga mashoko okuprofita ebhuku iri, nokuti nguva yava pedyo. Uya anoita zvisakarurama ngarambe achingoita zvisakarurama, naane tsvina ngarambe achingosvibiswa, nowakarurama ngarambe achingoita zvakarurama, nomutsvene ngarambe achingoitwa mutsvene. Onai, ndinokurumidza kuuya. Mubayiro wangu ndinawo kuti ndipe mumwe nomumwe sokushanda kwaakaita. Ndini Arifa naOmega, wokutanga nokupedzisira, kutanga nokuguma. Wakakomborerwa waya vanosuka hanzu dzavo kuti wagone kuuya kumuti woupenyu, wagopinda muguta napamasuo aro. Kunze ndiko kune imbwa navaroi nemhombwe navaurayi nawaya vanonamata zvifananidzo navose vanoda nhema vachidziita. Ini Jesu ndakatuma mutumwa wangu kuti akupupurirei zvinhu izvi pachechi. Ndini mudzi werudzi rwaDhavhidhi, nyamasase inopenya. Mweya nomwenga wanoti, uyai, naiye anonzwa ngaati, uyai. Ane nyota ngaauye hake. Anoda ngaatore mvura yeupenyu asingatengi. Ndinopupurira mumwe nomumwe anonzwa mashoko okuprofita kwebhuku iri ndichiti, kana munhu akapamidzira pazvinhu izvi, Mwari achapamidzira kwaari matambudziko akanyorwa mubhuku iri. Kana munhu akabvisa mamwe mashoko ebhuku rokuprofita uku, Mwari achabvisa mugove wake pamuti woupenyu nomuguta dzvene izvo zvakanyorwa mubhuku iri. Iye anopupura zvinhu izvi anoti, hongu, ndinokurumidza kuuya. Amen. Uyai Ishe Jesu. Nyasha dzaShe Jesu ngadziwe na vose. Amen.